hondo Israel yamazi chiri kuenderera mberi chavakunetsa apa ndechekuti vanhu zvavo vari kukuvara vari kufa muGaza vari kushaiwa zvikafu vari kushaiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi
pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwewo masangano epasi rose
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo yese zvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei ukuvo kuUnited Nations mubatanidzo wenyika dzepasi rose vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe vanoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei so masimba avanawo iwavo masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dzine dzichizi dziri musecurity kanzo kuti dzione kuti dzazvamana padzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi
tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo
isu nezuva rinonzi iro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia Ukraine kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire